Kanaka watereri chinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 17 mbudzi November 2021 makaterera kustudio 7 nependuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Hwande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Dhora remunyika riri kuramba richishaya simba zvakanyanya. Hurumende inoti yakwanisa kudzikisa denda recovid-19 muchikoro. Ukuwo ichiti yawedzera nemasvondo maviri mitemo yekurwisana necovid-19 kana kuti lockdown level 2. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Dhora remunyika riri kuramba richishaya simba zvakanyanya zvekuti nezuro dhora rekuAmerica rainge rotengeswa nemadhora anodarika 105 emunyika kana kuti US $1 to Zimbabwe $105. Pamusika weRBZ Foreign Currency Auction. Svondo rapera, dhora rekuAmerica raitengwa nemadhora makumi mapfumbamwe kana kuti US $1 to 99 Zimbabwean dollars.
Tokuona munyika demand ya foreign currency ramba ichikwira zvakanyanya kana tichienzanisa ne supplier available. Kurecover kurwira economy yedu uyo chronic inflationary environment yatiri ikuratwa nakawanda wange wachi prefer kuholder ma income zao nema savings zao neku transact in my US dollars nekuti US dollar really more stable than the Zim dollar ruko affect kwa zvakanyanya ne chronic inflation makaona nyo inflation yedu muZimbabwe ichiri pa 55% and all the highest in the region. It was among the highest in the world. So the inflation ya kanaitwa msoro zvakadaro zvino paradza simba remari.
Saka vanhu vanenge voita sei kana zvinhu zvamira zvakadaro kuti dhorari munyika roramba richishaya simba?
Zvoita kuti vakawanda vade kutenga mayusa kuti vange vachipreserve value. Saka izvozvo zvaincrease demand. Demand yakaincrease, supply iri kunyanya kukwira. Zvero kuti pawe ne currency depreciation yatiri kuona both pa official Dutch market uyo zvakare pa black market Zimbabwe dollar rokuti derere uyo zvakare money supply growth yakwirira. Money supply growth yakwirira zvinoita zvakare kuti simba remari yamuno tichienzanisa nemari yekune ma US dollars ringa ichiderera. Situation muchirungu yatingati too much Zim dollars chasing too few US dollars. Asaka zvinezvozvo ende takaona ma import figures akaburiswa neZim Standard kuti ma imports eda kwira zvakanyanya. Saka kwira kwema imports kukwira kwe demand ye foreign currency isiri kumatchwa, demand isiri kunge ichimatchwa ne available supply zvoita kuti exchange rate kana kuti Zim dollar depreciate enzanisa nema United States dollars.
Ko pamusika wemukoto zvinhu zvakamira sei pamutengo apa?
Pamusika mutema dollar riri kurenja from as low as 160 kusvika kuma 200 zvichidependa nemari yaunenge uchida kuchinja kana kuti kutenga. Saka pamusika mutema hauna fixed rate, ungori nerange iri kusvika yekuma up to 200 zvichidependa neamount.
Vemabhizimisi vari kupuhwawo mari kuRBZ vari kuti iri kunonoka kuuya, zvinokonzera matambudziko akaita seizvi Dr. Chitambara?
Tikuona dambudziko iroro rekunonoka kupiwa mari kwa nengwa itwa allotted for iyo ma US dollar aya pa Dutch auction system sezo zvokuzo manikidza vamwe vanova kushandisa mari nechimbi chimbi kuti vangu vachienda pamusika mutema kuti vangu vachikunowana foreign currency. Saka I think iro redambudziko riripo rakakura, uyezve on average vanhu vazhinji havasi kunge vachiwana mari yese paauction market. Average wamwe ari kuwana ma40%. Saka gepi iroro rinenge riripo rinozovatuma kuti vange vachinotsvaga imwe mari kumusika mutema.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi, Dr. Prosper Chitambara vari parunhare kuHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti munhu mumwe chete akafa nechirwere cheCOVID-19 munyika yose, asi vamwe vanhu 34 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose pazviuru zvina zvine 506 ane 64 4698. Ukuwo vanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 kubva zvachatanga vava zviuru zana nemakumi matatu nezvitatu zvine 133,505. Kusvika pakupera kwezuva nezuro, vanhu vabaiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere cheCOVID-19 vakange vave 3,000,000 ane zviuru 500 ane 14 zvine 200 ane 66 3,514,286. Vabaiwa nhomba dzose mbiri vave 2,000,000 ane zviuru 900 ane 12 zvine 400 nemakumi manomwe nevapfumbamwe 2,712,979. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yeCOVID-19 vanhu 10,000,000 kana kuti zvikamu 60 kubva muzana senzira yokudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Zvichakadaro, mutauriri webazi redzidzo yepasi vataungana ndoro vanoti hurumende yakwanisa kudzikisa kupararira kwedenda iri muzvikoro. Vandoro vanoti chinonyanya kufadza ndechekuti huwandu hwevanhu vari kuwanikwa vaine COVID-19 muzvikoro hwadzikira zvakanyanya, zvekuti vana vachiri kuvara nedenda iri vangosara 10 nevasere chete kana kuti 18, uye vapona vave kudarika zviuru zvina. Panyaya yekuti kune vari kupinda muzvikoro vachivheneka COVID-19 muvana vezvikoro pasina mvumo yevabereki, vandoro vanoti kuvhenekwa kwevana kuri kuitwa nebazi rezveutano kwete redzidzo. Asi vanoti pasi pemutemo weCOVID National Policy, vana vanokwanisa kuvhenekwa kunyange pasina mvumo inofanirwa kubva kuvabereki. Ngatinzwei hurukuru yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 navandoro panyaya iyi.
Chinonyanya kutifadza vaKandemiri ndechekuti makesis denda reCOVID adzikira zvakanyanyisa muzvikoro medu. Ndokungaizvozvi tangotarisa 10 zvichienda ipapo, vane atinoti maactive cases. Zvichakadaro, tine marecoveries atinoti vaya vakapona muzvikoro medu vanokwanisa kutosvika zviuru zvina, almost 4,000 vana vapona kuita marecoveries paCOVID-19. Saka nyaya yedenda iyi tagona kuidzosera nekuimaneja muzvikoro medu. saka isiri nyaenga mbonyanya kunesa kuchikoro medu saka zviri kutotidadisa kuti takakwanisa kuita kuti vana vakawanda vachengetedzeke muupenyu hwavo.
Tiri kunzwawo kuti vanovheneka COVID-19 vari kupinda muzvikoro vachivheneka vana pasina chibvumirano kana kuti mvumo inobva kuvabereki. Mungatozvawo zvakamira sei panyaya iyoyo?
Aiwa, kuvhenekwa kwevana isu zvedu tiri bazi reprimary nesecondary education asi izvo zvinoitwa nebazi rezveutano asi kune inonzi COVID national policy yekuti haibvunzi kuti tingada kubvunza here vakatemire kuti tinotarisa kuti ava vane COVID here. Kana vaine COVID pane mapolicies nemaprotocols anotoshandiswa nationally ekuti mwana necovid anoitwa sei. Saka zvirevo kuti kana mwana ari pachikoro haachaitwe maprotocols iwayo ecovid. Saka mukaona vezveutano vachipinda pachikoro ipapo vachivheneka vana COVID havana vavanofanira kubvunza nekuti inational policy yeko.
Tinoona kuti vana vechikoro vakawanda vanoenda kuchikoro vachidzoka kudzimba uko vanosvikosangana nevanhu vangadai vane utachiwana hwecovid-19. Tichitarisawo kuti kufamba kwevanhu kwakuwanda munguva ino yekutarisana nezero reKrisimusi, matanho apa ari kutorwawo nebazi renyu ekudzivirira kuti vana vange vasinganyotapurirwa denda izvi.
Isusu tine vana vakawanda, vana vakatowanda vari muchikoro medu, ndo vatinoti madei scholars, vanoenda kuchikoro zuva nezuva vachibva mudzimba dzavo. Saka vagara vachitongofamba famba vatori vashoma, ndo vamunoti maboarders aya vanogara pachikoro vatori vashoma. Saka vanotofamba vakatowanda uye vari kuramba vachifamba nyangwe taakuenda zvedu muKrisimusi umu vakagara vachingofamba asi denda recovid vakwanisa kuridzivirira.
Avo vange vari mutauriri webazi redzidzo yepasi vataungana ndoro vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Tichiri panyaya iyi, hurumende yakazivisa nezuro kuti yawedzera nemasvondo maviri mitemo yokurwisana nekupararira munyika kwechirwere checovid-19 kana kuti level 2 lockdown. Hurumende inoti izvi zvichabatsirawo mukuti vanhu vazhinji vakwanise kubayiwa nhomba kuitira kuti chirwere ichi chisadzoka zvakare kwechina. Asi nyanzvi mune zveutano vari mukuru weCommunity Working Group on Health vaItai Rusike vanoti vanhu vazhinji havachatevedzeri mitemo yokurwisana nekupararira kwechirwere ichi vachiti mitemo iyi yangove pamapepa chete.
Ndingati dambudziko ratinaro pari zvinezvi ndevekuti malockdown extension aya ari kuitwa they are only on paper. Apo tichiedza kutsanangura kuti tikatarisa zviri kuitika epagiraundi zviri kuratidza kuti hakusisina munhu achiri kutevedzera lockdown. Saka hurumende ingangoramba ichitiita extenda lockdown but iri kungoextenda lockdown pamapepa chete. Tikatarisa chero papi nepapi hakusisina munhu achatombotevedzera angave maguidelines eWHO aya angave zvekare maguidelines anenge aiswa nehurumende achivawo emalockdown hakuna munhu achiri kuzvitevedzera. Tikaenda kumabhawa iye zvinezvi vanhu vane vakazara nouwandu hwavo. Tikaenda panhau yekupfekwa kwemamaski chaiwo hakusisisina vanhu vachambotevedzera kana zvekupfekwa kwemamaski. Saka nhau yelockdown iyi dai hurumende yangotevedzera zviri kuitwa kune dzimwe nyika. Ana South Africa vakaopena maeconomies avo, Zimbabwe dai yachikoopena ikonomi yayo. Nokuti enforcement yelockdown iri kuratidzika kuti hapasisina. Tikatarisa kungave kunogara vanhu kumarokesheni, kungave kumisika, kungave kumichato, kungave kudzinhamo nekumabhawa kwese hakusisina kana munhu mumwe chete achiri kutevedzera lockdown nekuti enforcement yacho inonetsa.
Sikarisike, tiri kuona hurumende zuva nezuva ichiti uwandu hwevanhu vari kubatwa kana kufa nechirwere ichi huri kudzika. Mazuva mazhinji iko zvinezvi zvatinonzwa kuti hapana shaya kana kuti kwangoshaya munhu umwe chete. Mungaoni sekuti zvinopavo hurumende chikonzero chokuti isaramba ichimanikidza vanhu kutevedzera mirayiro yokurwisana nechirwere ichi?
Zvinhu zvatinogamuchira kuti uwandu hwevanhu barubadu wa chivere che COVID-19 waderera, warikufa, waderera. Saka, izo zonzulufa rakupawa wali incentive ye kuti aiwa yezidezi ba situation yedu pa ground ya adali. Saka, kakasi vuraika ekonomi yacho. Patikura patikota wala kuti kuchide lockdown. Lockdown chayo chayo hakusisida. Nekura kwekuti hakusisida kana mudu kumweti sete achiri kumotezira ba lockdown measures. Saka, zvekuti kuchide lockdown. Kati vaita kuzvibvisa tokuitawo sezviri kuitwa kwana Zambia, zviri kuitwa kwana South Africa, avo vakabva vatokovhura maekonomi avo, avo vakabva vatovhura masocial sectors avo, hakusisira zvekutaura kuti kuchide lockdown. Nekuti pari zvinezvi chaizvo kana kutarisa zviri kuitika nemarambiro akuita vanhu, hakusisira kana mumwe chete achiri kumbotedzera malockdown measures.
Nyanzvi mune zveutano vari mukuru wecommunity working group on health vaitai Rusike vari parunhare kuHarare neStudio 7. Tarisa zvirimu mapepa nau anasi. Munyuday umwe mukuru mubazi rezvemitemo amai Patience Dokwani vakaudza dare reparamende nezuro kuti Zimbabwe haina mutemo unoranga zvizvarwa zveZimbabwe zvinokurudzira kuti Zimbabwe itemerwe zvirango. Bato riri kutonga reZANU-PF richangobva mukukurudzira kuti panyorwa mutemo unoranga zvizvarwa zveZimbabwe zvinokurudzira kuti Zimbabwe itemerwe zvirango. MuNewsday makare, Commission of Sports and Recreation Commission inoti inoimba kuti sangano rinoona nezvenhabvu pasi rose reFIFA richabvumirana naro mushure mokutisa pabasa bhodhi reZimbabwe Football Association isiri kuombera mhosva yekusagona basa. Dreamlife.com rinoti banga reInternational Monetary Fund rinoti harikwanisi kubatsira Zimbabwe nemari pamusoro pezvikwere zvayo. Kwemakore gumi nematanhu Zimbabwe haina kuwana rubatsiro kubva kumabhanga akaita seInternational Monetary Fund neWorld Bank. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Jefta Kimbi, Zimba Joseph. Ndaida ungo pindura mkoma avo vati vanobva kuchipinge avo veZANU-PF vanga vachitaura kuti vanhu vemDC vanongosvibisa chimiro chenyika nepati yeZANU-PF vachingoisvibisa vachipomera nhema. Ko izvo zvavanoita veZANU-PF kuti MDC ndiye inoisa masanction, MDC ndiye auraya nyika, hakusi kusvibisa here munhu usina chaanoita? Kusvibisa munhu asina chaanoita kuti mwana wanhingi ndiye wakayawa wapenzi, ndiye akanganisa pamusha apa hapitengi chikafu asi baba pamba pamba papo varipo. Haoni kuti kusvibisa chimiro chemunhu here pasina chaaita? Asinazve nekodzero yekuti aite zvinhu izvozvo. Hei, musaenda kundosainirana zvibvumirano kwamunondoenda uku. Mundosainirana zvibvumirano zveimega uku kuti hatichazoremekedza kodzero dzevanhu. Motadza kubvisa kuremekedza kodzero dzevanhu, moganishwa, mopuwa masangeni kuti nokuti iwewe wakati iwewe ucharemekedza kodzero dzevanhu haucharemekedzi, saka iwewe une punishment. Iwewe woti haa, ini ndini ngwandipa. Aiwa mukoma, fungai zvakanaka, munyase kuona kuti dambudziko riri kubva papi.
Vahwande, ndoda kumbotaura pamatanho ari kutorwa emadhiraivhasi aya South Africa pamwe chete ne Old Truck Drivers Foundation yemuSouth Africa iri kuti munhu unofanira kusungirwa kuti atore chitambi from South Africa kujadzira ikomomo zvino zvinoreva here kuti ivo kana vasingachadi ma foreign drivers mukati menyika yavo zvinoreva here kuti ivo vadzipiwa mota dzinana muzvina kampani dzemajipi ekwava vanozodhiraivha vachindopinda munyika yaani nokuti vavagoni kushandidzana nevamwe ndozvavari kuramba vanenge voda kudhiraivha vachipinda munyika mano zvinoreva here kuti iyo South Africa inoona sokuti yakapfuma chaizvo zvokuti haingaindi kumangondo hakuna zvenyika isingambozodoni foreti otherwise inokufamba kwenguva iyo South Africa vachatozouya votikumbirawo mabasa kuzimbabwe
makasimba here makasimba here mhuri yezimbabwe vateereri vose ndinotimasimba here inesimba chaiyo tarangu dzinoizwa taura ndiri munomurodzenikepi South Africa ndiroda kutaura nesituation yatiri kurarama muzimbabwe situation iri muzimbabwe hama dzangu inokwadza kwazvo hama dzedu dziri kutambura nesu tiri kutambura kuti dai tiri kure kuno kuendeayo kutambura asi anokuti tanokurudzira zvizhinji vana vezimbabwe kuchema kwedu hatinganzwiki uye hatingazorori mukutambura kunze kwekuvhota saka ndinochemera kuti tese tisangotaura chete kuti mukomana ngaapinde tisingazvipiri kuzviita ngatisimuke hama dzangu tinorejesta kuvhota tositi vhota ndokuti nyika yedu ichinji nyika yedu yezimbabwe ichanaka zvachose kunaka chaizvo nendau yekuti tivhote asi katisina kuvhota hainaki nyika yedu saka ngatikurudzirane veruzhinji tiende kumba tinovhota kuitira kuti tikwanise kuti nyika yedu tiisimudze inake nyika yedu inosimudza tisu inini newe tine basa saka ngatibatane tivhote tirejiste kuvhota ndokuti nyika yedu inake pasina kuvhota hainaki ndatendangu vana vezimbabwe
maswerasei studiosi nyaya dzekutaurwa mudzinonzi kusitatisi dzikasitekesa kana yadomwa kunzi iri kugona kuti zimbabwe kana yadomwa kunzi iri kugona kutengesa mangoda chaizvo iri kugona chaizvo chaizvo kuinzazvekuda kuita namba 2 kana namba 3 zviri kubatsirei pavanhu vari kurarama muzimbabwe ivo vanhu vachitambura kuda vachitadza kana kuchengeta kanama kana kuti chembere dzinopuhwawo mabhenefits kana kuti vanhu vanopuhwawo pei dzinoenderana nekuti vararame nemhuri dzavo zviri kubatsira chii vari kuita zvinhu zvinosekesa zvavari kuita zvinotosekesa zvinonyadzisa hazvina zvazvinobatsira ende vaakutira kuda kugadza zvinhu zvisingagadziriki kuma
kana dzanzi dziri kutengesa senguda dzacho ngavachipa vanhu mari tinodzokera chaizvo kumavavhotera kana zvakadaro tida kuona mari yacho yavakuita namba 1 kutengesa vaona namba 1 kutengesa nguda mari yacho ichienda kupi ichibatsira ani
vanhu vari kutambura kuda vari kutinyadza kutaura zvisina basa
makadii muri mustudio 7 muri sei kustudio 7 chikumbiro changi nacho kustudio 7 inokumbirawo kuziva kuti kundc nestudio 7 zvinombofambidzana sei nekuti zvizhinji zvandinonzwa zvinongotaurwa zvinongotaurwa zvakarerekera kundc MDC ndinovanza zvekuti ndinoita zvinhu zvakanaka kudarika ZANUPF handinyatsi kuziva kuti zvinonyatsa kuridana zvakadii nezanupf nemdc iriyo studio 7 mavoice message tinoteerera tichinzwa vakawanda tinovapa kuti MDC ndo ine ichingotaura chete vanhu vemdc ndo vanenge vachingotaura chete asi vanhu vezanupf havatauriwo here havanavo pamwe pavanombotiwo vanombotaurawo zvekuti imi munombokwanisa kuvateerera because ndomunzwa pamwe munopedzisira pachinoti hatinadi yatakarerekera
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera kumuteereri abvunza kana pane kufambidzana pakati pestudio 7 nemdc alliance ndinoda kuti azive kuti studio 7 haina kwayakarerekera tinotaura nguva dzose tichikurudzira vatsigiri vezanupf nemamwe mapato kuti vatumirewo maaudhiyo vachitaurazve kutsigira bato ravo asi tinotambira maaudhiyo mashoma kazhinji kacho kuri kushora studio 7 zvisina kodzero vazhinji vaizivapo wavanotsigira nezvikonzero zvacho isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pa WhatsApp number dzinoti 001 202 465 0318 muchidudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Dhora remunyika riri kuramba richishaya simba zvakanyanya. Hurumende inoti yakwanisa kudzikisa denda recovid-19 muzvikoro, ukuwo hurumende ichiwedzera nemasvondo maviri mitemo yokurwisana necovid-19 kana kuti lockdown level 2. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zve dzimwe nhau. Ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti moshera zvakanaka.